sebato repatriotic Zimbabweans, tinoona chiri chinhu chakanaka ichocho kudai chiri zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe. But hationi zvedu ivo vashava nehurumende yavo vari serious about that, because tinoona kuti maZimbabweans nguva zhinji vane maforeign currency remittances vanoita kuZimbabwe, vachiita develop, vamwe wacho vachidevelopa kumisha dzavo and so on, zvichisimudzira upfumi hwenyika nemagariro. But tinoonawo zvakare kuti pane mikanda yakaita sekuvhota yevanorambidzwa ivo zvakare vana veZimbabweo. Saka tiri kuti hatikwanisi kuti titi vari serious uko vachida mari yemadiaspora, uko vachivanyima kodzero dzekuvhota. Ndipo chete petinopokana navo ivo vashava nehurumende yavo. Tiri kuti kana vari serious, maZimbabweans ari kunze vanofanira kubvumidzwa kuvhota.
Pane chamungati chitsva here chauyiswa navashava pamashoko awa? Tichiona kuti makurukota akamboya pamberi kwavo vaingotaura zvimwe chete zvekuti vari kuda kudyidzana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Hatisi kuona pane chitsva chiri ipapo. Ndikuona vedu vari vanhu vari kuedza kutsvaga uta nemugate kufungidzira kuti vangaita vangazwikawo kune dzimwe nyika vachingotaura kuti taakuita engage vana vedu vari kunze. But isu semaZimbabweans vari muno nevari kunze tinoziva edu kuti they are not serious. Vari kuedza kuvhare vanhu, vari kuvhare nyika dzese kuti vafungidzira kuti pane zvavari kuita, batoziva kuti hapana zvavari kuita, because vana vedu vari kunze hawani havabvumiswi kuvhota. Kechipiri, vanostruggle kuti vawanire vana vavo mapassports enyika yavo chaiyo yeZimbabwe. Saka zvinhu zvakatoomere maZimbabweans ari kunze kwenyika. Saka hapana chitsva chiri ipapo chekuti pane zvitsva zviri kuitika, hapana zvachose.
Panyaya yekuvhota vamuchauraya, hurumende yagara ichitaura kuti hapana munhu anorambidzwa kuvhota. Vanhu vakasununguka kungodzokera kuZimbabwe vachivhota munguva yesarudzo kusvika zvinhu zvazonaka kuti Zimbabwe yakwanisa kuwana mari dzekuti vange vachiita kuti vanhu vavhote vari kwavari. Zvii zvamungataura?
Panyaya iyoyo tiri kuona kuti vari kupa vachitorera, because kana munhu achiti ari kunze kwenyika achi vanobvumidzwa kuya kundovhota, vanhu vechitouya kuno kuZimbabwe kuti varegesa kuvhota, pamwe pacho vanosungwa, pamwe pacho kosti yekuya kuZimbabwe kunoko zvinoramba. Toziva kuti nyika zhinji munhu unokwanisa kuapply kuvhota uri kunze kwenyika ikusitruti. Vana veZimbabwe ngavapuwe mukana iwowo kuti vanokwanisa kuregista vari kunze kwenyika, vachikwanisa futi kuita mamailing votes. Takaona musarudzo dzakabva kuendikwe kuAmerica izvo zvizvi mazuva ecovid-19 a vanhu vaivhota vari kune nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa maonline systems. Tikuti Zimbabwe iyo itori neministry yeICT vanozvitadza weri kuti zvikwanise kuitika izvozvo, kurerutsira vana veZimbabwe the way yavanotumidzira ndiyo mari kuZimbabwe kuno. Vanoshandisa online methods. Ngavangopuwa mukana iwo woita online voter registration and voting itself.